Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzinoti pachitariswa bumbiro remutemo wenyika nerezanupf mutungamiri wenyika varobert mugabe vane masimba ekudzinga vateedzeri vavo nekuti ivo mbune ndivo vanenge vavasarudza gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika varobert mugabe mune dzimwe nyaya vaterence hussein vati bumbiro remutemo wenyika riripo iko zvino roratidza kuti zvaitwa navamugabe pakudzinga vamunangagwa zviri pamutemo
pamutemo itsvai mavice presidents vekutanga havana kuelektwa pamaelection vakapointwa navamukuru vamugabe zvakare zvavapointwa navamugabe vamugabe vane masimba ekuvabvisa
mashoko aya atsinirwawo nemutauriri wemdct vari gweta vaobert gutu
kana tichitaura panyaya yemutemo ndoda kutaura nyaya yebumbiro romutemo constitution yezimbabwe president anokwanisa kudzingwa nomunhu anenge akavapa basa akavaapoinda zvinozochinja taamugore ra2023 apa pachazotanga system iya inonzi iyo yemarunning mate pari zvino tichiri kuinda through the transitional phase yemakore gumi kubva muna 2013 kusvika 2023 transitional phase iyi ndo painopera ndosaka uchiona pari zvino chero panoitwa presidential election hapana zvekuti running mate
vachitaura nestudio 7 gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vasimon kayamoyo vati havasi kupindura mubvunzo yakanangana nekuti vamunangagwa vadzingwa here kana kuti kwete mubato rezanupf asi rimwe gweta uye vari mutungamiri webato rinopikisa renca muzvinafundo lavmo madhuku vati vamugabe vanogona kudzinga vamunangagwa kongresi yebato iri isati yatombosvika muna zvita
zvinongoitwa chero nguva nekuti kubva pavakagadzira bumbiro ravo iri vakaunza yavanoti kwai one center of power chero changoitwa namugabe ndo chinongoshanda chete saka hazvidi meeting kana chii vakangoti mugabe ndeanita zvaanoda mukati mavo
munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vavictor matemba danda vati zviri pachena kuti vamugabe havadi kushanda nevari vehondo yerusununguko
mugabe ari kungopruvha kuti he is playing the Zezuru card because nyaya iripo ndeyekuti anetseka nekuti oisa sei sekerera mai onetseka nekuti oisa sei mudzimai wake but what I can assure him right here and now zvandinogona kumuvimbisa ndezvekuti chinhu chaagona kuuraya ndechinonzi zanu pf kana achisara asara nezanu but munangagwa goes away munangagwa anobva nepf because munangagwa ndiye wevamwe vakatanga kurwisana nevarungu physically sevasoja muno munyika zvakare munangagwa ndiye woga akatongwa akaiswa padeath sentence pautongi huripo pari zvino saka haagoni kudzingwa nemunhu akaita samugabe
vamatema danda vatiwo vamunangagwa vanofanira kukwikwidzana navamugabe musarudzo dzegore rinouya
hapasisina chikonzero chekuti munangagwa asagadzirire kunokwikwidzana namugabe hapasisina chikonzero chekuti munangagwa asabatane nevamwe vaprogressive forces vari kurwisa nyaya yedynasty kuti pave nechunhu chekuti isu toziva kuti 2018 hatisina nhamo yamugabe hatisina nhamo yekushaya mari munyika
hatina kukwanisa kubata vamunangagwa mbune asi tataura nemwanakomana wavo emerson munangagwa junior uyo ati pari zvino havasi kutaura nevatori venhau